Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tiri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vakuti vausimbe hwekuvhota.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vanhu vavhotere zvedzidzo.
Musangano wanhasi uri kutarisa review of the lecture processes kubva pakatanga delimitation yeforty kusvika parenhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakatiita pazvo zvinofanira kudhisikaswa nepimwe pati kuti tiite zvishongo nekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Nasi National Council yebato reMDC ichaita musangano mukuru wekuziva kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete.
But keep away region haira kungopinza vemasivish mugame akaseva zvisingaiti kipa tinge akaseva about 11 matches. There were more than 30 attempts to go ndokanana America vakada korupa.
Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa mumakwikwi eWomen's World Cup neSweden. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richaparura zvirongwa zviviri kusanganisa chezvakaoma kudaro chinokurudzira kuti vanhu vaende kunovhota kutora vatungamiri veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera vatungamiri vavanoda kunyange zvakaoma sei vachiti sangano ravo rinokurudziravo veruzhinji kuti vavhotere vatungamiri vanokoshesa zvedzidzo. VaMasaraure vanoti vana vechikoro pamwe nevadzidzi havasisina kugara zvakanaka pamusoro pezvamatongerwo enyika nokuti vatungamiri vazhinji havakoshesi zvedzidzo.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iri kuvarura kampeni yekukurudzira vanhu kuti kunyange zvinhu zvihomesei vanhu ngavaende kunovhota musi wa23 August. Tichange tichivarura urongwa uhu musi wemuvhura. Urongwa uhu watiri kuti zvakaoma kudaro takanovhotera dzidzo. Tiri kukurudzira munhu wese kuti chero zvikadii, chero vanhu vakanzi vapondwa, chero zvikanzi mitemo yachinjwa, chero zvikanzi zvadii, ngatibudei neuwandu hwedu tese tinovhota tichivhotera vatungamiriri vatinoda. Asi isu tinokurudzira vanhu vavhotere vatungamiriri vanokoshesa dzidzo yevana vavo.
Chirongwa ichi chakanangana nani, chakanangana nei uye chii chinenge chichiitwa?
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vakuti vausimbe hwekuvhota kuti vaone kukosha kwazvo. Tiri kuona education system yedu yange yachishayiwa care panguva yakawanda. Takanzwa zvichinzi constitution yedu yakuti state should fund education, education ya free. Tikaona education act yedu ichinyora zvimwe chete izvozvo. Asi tikatarisa makore ese mashanu atabva nehurumende yanga iripo, hakuna free education yakawanikwa. Tikuona vana vakawanda vachitotadza kunyora mazamanisho ni mpublic examination tukuona vana wakawanda wachito drop out wa mwajita madrugs wa mwajita nombu ndozi mwajatete chikuru zira wanu kutika mna mau vote mufunge nizazo mufunge zito ewa na venu uye mufunge kuromangwa na renyika enyu
wa masara ure chishiri kutika mzikoro sezoti chinzo wakuti mzikoro amina kumira shakanaka
kuzoona wapati kuda kuparra chirongwa ichi kwa gara kwato nemanya mamire nerongo anga achiitika muzvikoro tichinyatsoona safety yezvikoro safety yevana safety yevarairidzi panga paisina takareceive makase anokwanisa kusvika 623 emaviolations anga achiitika maviolations aya takadivida anoita makategories anosvika mashanu mamwe emashanu acho anosanganisira maviolations ekumanikidzwa kupartisipa muma processes awango osuka diko participate ari ma political processes izvi zvinosanganisira kumanikidzwa kuenda kurali yepati yausingadi tatichiona varairidzi vachimanikidzwa kuenda vana vechikoro vachimanikidzwa kuenda atinoona kumanikidzwa kwekuenda kuma workshops eteachers for ed varairidzi vachisungwa vachinzi ngavaende vachisungirwa mwedzi kana usina kuenda unogona kushaidzingwa basa hauzowane promotion nezvimwe zvakadaro kumbunyikidzwa uku kwakaita makesi anotosvika almost akati almost 50% yemacases edu aibvaipa dambudziko iro tichitesa vanomanikidzwa kuita madonations vasingadi tinoona vanhu vaimanikidzwa kunzi vaise mari dzavo kunzi kuitwe musangano wanzi kubvisai mari dzimweni dzenguva chinga vechikoro chomanikidzwa kuchiite donation kuti pave neworkshop teachers for ed tinoonawo zvakare matambudziko ataiona mamwe ekuabhuswa kwepropeti property yezvikoro rona mabhazi achitakura vanhu kuenda kumarali tichiona kumuna kuchitema kuchipinge property yechikoro ichabhiswa pachilonjwa kumakampeni rimwe bato tichiona kuchirumunda kuchinorumba kuzaka pachinorumba kuzaka vanhu vachiti masosi evanhu vachiungana achishandisa infrastructure kusika yaparara zvara zvikoro zvane svina isingai so kuabhiswa kweproperty ikoko kwaka kuchiitwa zvakanyanya muzvikoro tichizotarisawozve imwe dambudziko ranga richiitika nderevanhu vari kushishidzirwa nenyaya dzeviolence vanga vari makukuma akati wandei toona vamwe vakatoita mavictims eviolence so zvese izvi ndezvimwewo zvatazoona muzvikoro zvanga zvichiitika zvaita kuti kudzidza kwevana kunge kuchidzokera kumashure zvakanyanya
imi sesangano rinomirira varayiridzi ndezvipi zvamuri kuita pamusoro penyaya iyi
patakaona zvese izvi tine gwaro rata gadzira community peace model tichitarisa mucommunity mega mega maamuchiitika izvi kuti ndezvipi zvavainazvo zvinogona kudzivirira kuti zvinhu zvakadai zvisaitike kumberi uko ndeapi maweakness ari kuita kuti zvinhu izvi zvirambe zvichiitika tichiri kuona tingavhare sei maweakness aripo tosinzana sei kwavakasimbira kuti kwakasimba kukuvhare mhirizhonga isaitike saka community peace model iyi yatagadzira ichange zvakare ichizoparurwa tinotarisira kuti pavhiki rinoteera tichizoidistributa macommunities tisangangodzivirire mhirizhonga nemumaviolations panguva yeelection ino asi pamaelection mamwe ose anozoteera zvavo
mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wedzidzo yeprimary and secondary vataungana ndoro asi bazi rezvedzidzo rinogara richiti zvinhu zvose muzvikoro zvakarongeka uye zvimire zvakanaka nhasi bato rinopikisa remdc riri kuita musangano mukuru wenational council kuzeya mamiriro akaita zvinhu uye kukurukura pamusoro pekuti bato iri rokwikudza here musarudzo kana kurega mutauriri wemutungamiri wemdc valoid damba vanoti pane zvinhu zvizhinji zvisati zvagadziriswa kubva pabudiswa gwaro rezvekuganurwa kwematunhu achashandiswa pasarudzo nezvimwe bato remdc rinoti sarudzo dzakatosviba kare naizvozvo bato ravo richatarisisa zvose izvi vachiti vachatizivisa zvinenge zvabuda mumusangano uyu ngatinzwei hurukuro yaitwa pakati pavadamba nablessing zulu westudio 7
misangano yedipo nasi misangano yekuti munodzwa kuti misangano yedu MDC ine organ yendi National Council inova ndeye Supreme Decision Making Body MDC Congress. So misangano anasi iri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation report kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapo zvinofanira kudhiskaswa nepati kuti tiite zvisungo zvekutienda mberi sei. Saka zviri kuti isu review and then way forward.
Kana muchiti muri kupenengura kana kuti review iyi zvinoreva here kuti munogona kutarisa nyaya dzekuti muenderera mberi nesarudzo kana kuti kwete zvinenge zvichifamba sei?
Ya, zvingangodaro kuti tarisa zvese zvakakodzera kuti tienderere mberi kana kuti tisaenderere mberi. Nekuti ndofunga muri kuzvionemu kuti delimitation report chekutanga takaendesa kudare. Bati yakatorwa nenzira isiriyo. Bati tiri kunga maona izvozvo kuti vanhu veZimbabwe vanhu vazhinji vakuenda kumakare. Zvanonoka zvakare kuti izvo maballot papers aprintwe. Bati ndizvo nyaya dzatanga takataura mumaadvokati edu. Chepiri, European Union yenge yakapa mari 3 million yekuti tidatraine mapolling agent. Nekubhadhira mapolling agent inosvika pa £3 million pa £3 million kuti pati yegaega ZANU-PF MDC nechipusiva kwachipiwa £1 million. Bati ZANU-PF yakazobva yaramba nekuti haisi kuda kuti sarudzo dzinge dzichiongororwa nemapolling agent anezenge achiendesa mareports kune marespective political party yavo. Ivo vari kushandisa mukana wekuti vanenge vaine state resolve. Saka zvona kuti sarudzo dzakatosvipa. Saka tachiye chitatu. Murikuona zvakare inini kuti izvo dare yakaMDC yakarambirwa 87 maMP ayo. At the same time Triple C yakabvumidzwa maMP ayo panyaya isina nedu. Asi nhasi mukazvinokora zvakare maprofessional representation MPs ekubhulawayo arambirwa nedare on the same basis akarambirwa edu asi vamwe vachibvumirwa. Saka mutemo hausi kuteedzwa. Saka dare redu reNational Council rinakugara pasi richiongorora kuti izvi zvii zvakuitika nekuti pane interference mujudiciary. Mutemo hausi kuteedzerwa election vanhu vari kuenda kumakoti maballot asi aprintwa saini yapfuura uchino kuti election yacho kudzoke mutemo yeZimbabwe. Zvinova zvino zvatakagara takataura navamunzi vakare zvikanzi tichikutya election. Asi nekuti vana veZimbabwe vakuenda kuzviona kuti election yakapirwa kare kare. Saka zvaakuti sakanzo kuti idecide kuti way forward ndeipi.
Asika ZANU-PF iri kuti haipindire mune zvinoitwa nematare zvimwe chete izvo zviri kutaurwawo ne gurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi vachiti kukundikana kwenyu kumatare hakunei nezvematongerwo enyika asi magweta enyu ndo akatadza kubata nyaya zvakanaka.
Ndine horombo kutaura kuri kuti vaziyambi nekuti vanotaura asi zvinoitika behind the scenes anozviziva kuti judicial officer yagara irimo mune munyika. Ndinofunga munoziva imini kuti pakanga painawo chief justice Gabei akabviswa navamuzienda naripota yayo akabviswa achibvizvo atadza kutonga nyaya dzemawhite commercial farmers. Madzake mazhinji abviswa munyika muno masinyaya dzavo asikuongororwa. Haiwanda kuti vemidia munenge muri pi madzake paari kuhara kana achibviswa nenyaya dzisina kotsira maturo. Saka ZANU-PF inotaura idzi kuti hatipindiri asi vachipitira behind the scenes. Saka ndine horombo kuti ipropaganda yavari kutaura asi zvavanenge vachiyaura vachiita kumashure sekutinozva ndo zvavari kuita.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU-PF negurukota rezvemutemo vanogara vachiramba kuti vanopindira pane zvinoitika kumatare vachiti matare akazvimirira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vanoona nezvekufambidzana neveruzhinji kumuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Rebecca Archer Nepa, vanoti Zimbabwe haina mitemo yakakwana inoita kuti vanochera zvicherwa vemuZimbabwe vari vakachengetedzwa kubva kune avo vanoda kuvabira, izvo zvinokonzera kuti vatadze kuwana zvavanofanira kuwana mubasa ravanoita muzvicherwa. MuNewsday makare, hurumende inoudza varayiridzi vasina mabasa kuti vatangewo zvikoro zvavo sezvo hurumende isingakwanisi kupa mabasa kuvarayiridzi vose. Izvi zvakataurwa nemutevedzi wegurukota rezvedzidzo vaRaymond Machingura. Bato reZANU-PF rakapa mubayiro kuna Bobby Makaza, murume akaregererwa akabudiswa mujeri mushure mekutongerwa kugara mujeri kwemakore 16 awanikwa aine mhosva yokubata chibharo mwana ane makore 10. Makaza akapiwa imba nemari semubairo wekutanga kushedzera slogan inoti ED Huchi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maskera sepa studio 7 kano tinofarire nao dzamuno tipa isusu zvakaita sesedi isusu tinotona sekuti sisi yado wina asi vanhu vasafarise because hapana chinhu chinoitika panze pemunamato vanofanira kutanga kunamata kutanga vasikamhanyi nekuva nenyika because kana ukasanamata Mwari akasatungamirira futi ipapo panitanyaya ipapo because zvinozoti kana tichinge tamhanyira kuwina kuya kwaMwari otibatsira towina. Vanhu vanenge vakarasa musemanji vanenge vasikacharemekedze Zimbabwe vanenge vakungoita makrime asikaperi havasi vakamboiwa nakai freedom munyika muno kubva pakawina vana Mugabe vaingodzvinyirwa vanhu saka izvezvi kana ichinge yaona CC vanhu vachatangaita madira aGeorgina zvava zvekuti unotovata murodhi kuti motokari nyango chiya ngaiditsike because anonge afarisa havasi vakamboona independence saka ngatinamate Mwari kuti tinge tamwena nyika veCC toudza vanhu zvokuita asi vechidzibata futi.
Saka ndozvo yataurwa here zviya kuti triple C tichaitwa nyaseinda. Iye mutungamiriri chaiye chaiye akachenjera. Angataura here kuti hatisi kuda kuti nyika ine tongwe neumomo. Kana zvekuti anotaura kuti masimba anochinjanwa. Hausati huri ushekawo. Unyari ushe chaiwo chaiwo unochinjanwa nezimba. Zvakaita Munangagwa haachadi kubvira pachigaro. Ndosaka achifoma tumapati tumoti wakadaro darotwo. Pakaita sana fasi oratiko zvinochitaurira zvauri kuda kuitira vanhu kana wavhoterwa vauri kuchemera kuti vakuvhotere ivavo iye Mwari achakupe shamhu nemayunifomu awakumbopfeka emapostori ese ese zvigure zviriko chiindo kuzvigure unopedzisira nokuzvigure waakuti nyadzisa Munangagwa ine
pastudio 7 apo pakadii pakadii timbotaura nyaya yezimbabwe iyi nyaya yekumusha inogumbura inoita kuti vanhu avhurike pfungwa. Handifunge kuti mukora ana youth chaicha ungatumwa nezanu PF uchiona vamwe vakomana zvira vako richitaura kuti ngatichinjei government ripo yezanu PF iyo timbopinza vana Nelson Chamisa. Handione munhu ane pfungwa dzakakwana chaizvo chaizvo ungazviita izvi wopara mhosva wonoponda munhu mhosva iyoyo munhu wawaponda iyi ngozi inoenda kumusha kwenyu haisi kwemboenda kana kumusha wamunhu akutuma. Vakomana enda makaendeswa kuchikoro nevabereki. Saka imimi mayouth yezanu PF hamusi kumborwadziwa here kana muchiona zvinhu zvinoitika kuZimbabwe zvokuti vabereki venyu vakakuendesai kuchikoro makadzidza makapasa but still muri kungodhomiwa nemadhara ane 8-4 years wokudhoma iwewe asi kune mumwe munhu anenge achitaura kuti ngatiitei shanduko muZimbabwe wakaita sa President Nelson Chamisa but imimi hamusi kumbozviona sei vakomana vezanu PF changamukai mani vakomana.
Ndiani naye vakomana akazombotizwa mumusha nekuti mapinda nyoka yaititongwe nezamupf ndo vakarwira nyika yacho saka togodi zvinoivi kana matima akutambudzika zvisingaiti muripo mujobe kupretoria atinirwa kuchitaura kusene kwaakuita mukuti yeuyo uyai kumbapo kuzipedze muone kuti zvinofamba sei kuno vanhu vaenda vamwe vari kutorarama zvakatonakanaka muri kuno kuchikochema vari munhamo imomo munhamo vachizvishandira vachishandisa matarenda shandisai matarenda kusatiza kana kuzvaoma uyai vakomana uyai tikuone patinopiri kana makashinga kana muri vanhu vave vakarejesta uyai tizvoonetiza
mamukasei pastudio 7 makadii mose vashandi vestudio 7 tichiti matriplec makadii zimbabwe yose tisanyengedza nezanupf ichiti hatishandi nemakoti nenyaya yekubira wayo zhinji dzavo dzezanupf hapane dzinotongwa kana george kala vario vapedza gore vari mujeri asina mhosva asingatongwi ndo nyaya dzatoona dzepolitics idzodzo nhasi vava kuti hatishandi nemajeri nenyaya yebulawayo vakangonyarawo kuti vasaonyanya kuonekwa nemaobservers arima tisanyengedza nevezanupf ndo vari kushanda mumakoti ivavo mwari akavanyadzisa tinotenda
studio 7 ndiri kutaura ndakatarisa panyaya iri kuitira kubhikita vatsigiri vezanupf vangarambe zvavo kuti ava vasi vanhu vezanupf asi vanhu vanofamba nezvemudhudhudhu itimu refazi vakapa basa rekufamba vachiona zvinoitika munyika saka vasarambe ngavarege kufamba vachirova vanhu igo rutsigiri rwogotsvagwa nekurova vanhu here kana kuti gunodzidziswa vanhu zvekurova izvi zvabhepishi utanga hondo isati yako musadaro ivo vanhu vezanupf rangai moga vanhu venyu musamirira mapurisa kana muchiti modaro nyararo runyararo gwacho ruitei muchitora tevererai vanhu ivavo muvaongorore kana muchinyatsoziva kuti hamuna vanhu vamunotuma vaongororeiwo endai pakati penyaya yemapurisa hamubetseri mapurisa achona pane kuti mungoti tomirira mapurisa imi muchiziva
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS inoti rinogona kupinza mauto avo muniger kana mauto akakudubura hurumende akaramba akaomesa musoro. ECOWAS inoti inopa mauto awa kusvika musi wesvondo. Vanhu vatanhatu vanozikanwa kuti vafa uye vamwe vakuru vakuru havasi kuzivikanwa kwavari apo vanonunura vanhu vachishanda nesimba kubetsera vanhu vapindwa nenjodzi yemafashanu emvura mumatunhu maviri emuchina. Kushayikwa kwesimba remagetsi nguva dzose kunonzi kuri kukanganisa nyaya dzezveupfumi muNigeria, izvo zvinonzi zviri kukonzera kuvhara kwezvimwe zvipatara. Mune dzimwe nzvimbo vanachiremba nanamukoti vanoshandisa makanduro namarambu zvokuita basa muchipatara. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chemadzimai ekuAmerica chakabudiswa mumutambo weWomen's World Cup nezuro. Zvikwata zveAmerica neSweden zvakatadza kugohwesa mukati menguva uye mukati menguva yakawedzerwa kana kuti extra time, izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty. Apo Sweden yakazogohwesa zvibodzwa zvishanu ukuwo America ichigohwesa zvibodzwa zvina. Tabata muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa kuti atiudze zvaakaona pamutambo uyu.
Mutambo uyu even niwakandirwadza because pandakaona game racho America yakaita everything, they did everything so that they win the game, but keeper weSweden airamba kungopinza vevasvedish mugame akaseva zvisingaiti keeper, I think akaseva about 11 matches. There were more than 30 attempts at goal And the America was under control. But unfortunately, they always say don't let the game get to the penalty to be decided. Take advantage of the situation while they are still playing. But unfortunately, Vaka tried everything that they could. But Kipa was, it was a good day for Batkipa. They are going to win the next stage, which are the quarterfinals.
Saka mutambo uyu mai uona muri kupi?
Oya pane imwe nzvimbo yatinombotarisa zvedu inonzi the place yeku Gettysburg muno Maryland ndokwa kwataiona. Saka it's a place inosangana vanhu vazhinji veku Africa, West Africa, Southern Africa like us, nevanhu veku East Africa kana Kenya. Saka mutambo iplace inopromota magames waya ema tournaments. Thank you for my World Cup.
Vanhu vanga vakazara here tichitarisa zvinoitwa kana pachitambwa nevarume kuma World Cup.
Yes, vanga pagame reSweden neAmerica. Vanhu vanga vasina munhu vakagara bozo vatogara na two the Maxen. But pagame reNetherlands neSouth Africa vanhu vanga vakazara.
Totarisawo iwo mutambo weSouth Africa wacho makaona ose.
Mutambo weSouth Africa chandakaona with South Africa yaitadza kubreka defense yeNetherlands. The star player wavo anova captain wavo munhu ane skill ane unyanzvi wekugona bhora but aishaya someone anokwanisa kumupama akashaya munhu anomusiza nemagood passes or kuti vatambe nevamwe vake. Saka ndakaziva kuti South Africa yaigona kudefenda yotamba zvakanaka pamid but kuzopedzisa kumberi uko chinhu chakavanhinjira chavakatadza. And also Netherlands mukada kuona mapambiro avanga vari very cool, calculated, they took their time, were very big and skilled. They overwhelmed South Africa. And chimwe chinhu chakanyanya ku Vringa game results, Steve Goyavo, it was sort of like a schoolboy era. Yeah, keep. Yet, I'm going to press, I'm going to equalize.
Muongorori wemtambo wenavu Brian Msekiwa ari parunare ku Maryland munomu America na Blessing Zulu we Studio 7. Kakavu laki juve nekambo kake kakajita mkurumbira sezongu vedi apera tumbotelesa zake ziri mnauza nasi rimwe sangano rinomira varairidzi nasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vavhotere zvedzidzo. Nasi muvhuro National Executive Council yebato reMDC richaita musangano mukuru wekuziya kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete. Chikwata chenhabvu yamadzimai cheAmerica chinobudiswa neSweden mumakwikwi eWomen's World Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko Marcus Gande nenhau dzeIsindebele.